This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uyu musi wemugovera kurume 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pashortwave. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zvikutaura income tax yavasevenzi.
Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema richinyunyuta nenyaya yekuda kuvharwa kwemamwe makambani musi wa1 kubvumbi.
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakandova kasikuwere ndopatakapedzira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achisinena kuti takamira sei.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuenda kuchingwizi kumasvingo uko vagari veko vanoti hurumende yavakanganwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU ranyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao richinyunyuta nezvemashoko avo ekuti dare remakurukota rakatenderana kuti makambani anenge asina kupa hurumende urongwa hwekuendesa upfumi kuvatema avharwe. Pasi pemutemo wekuendesa upfumi kuvatema, makambani ose evachena kana kuti vekunze anofanira kupa vatema vemunyika zvikamu 50 nechimwe kubva muzana. Vazhuwao vakati izvi zvikasaitwa kusvika panosvika musi wa1 kubvumbi, makambani anenge asina kuita izvi achavharwa nekutorerwa marezinesi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
Zvinonzwisa tsitsi kuti iko bato rakanga richikambena pamaelections richiti hanzi rinoda kucreata 2.2 million jobs ndo raakuti hanzi makambani ngaavharwa. Saka they are going against campaign ngirikiri yavo. Asi zvatakaita nzvekuti zvo takavanyorera community zvavo tichivataura kuti aiwa zvamaakutaura handizvo. Nemhosva yekuti kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zvekutaura income tax yavasevenzi. Inoruza mari kubva kumasales tax yezvinhu zvinenge zvichitengeswa nokuti kambani yavharwa. Iye zvino vasevenzi vehurumende havasi kutambira, asi uri kuvhara makambani akuti abudise vanhu basa kuhurumende yacho ichawana kupi mari yacho yekuti vabhadhare vasevenzi. Saka takavataura kuti aiwa you are out of order, ende takavati tiri kuda kuti tisangane navo titaurirane navo. Nyaya yeindigenization haina kumboshata ba, asi ngatiitei tichiziva kuti ko haizoafekti zvimwe zviripo.
Vakapindura here tsamba yenyu iyi?
No, vanga vasati vapindura, takavatumira nezuro. Saka weexpect kuti ko kubva musi wechipiri patinenge tavhura kuda vachareacta ipapo, asi takavatumira. Tinoimba kuti vakatiwana.
Mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vari parunare muBulawayo.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Nasi makristo ari kuenderera mberi nekucherechedza zuva reEaster, ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pazororo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nemakristo, tabata Reverend Levi Kadenge veMethodist Church.
Vamwe havatomborara, vanongonge vachingonamata vachiimba vachinzwa shoko. Kozoti neSunday mangwanani vomukira vachienda kundofarira kuti Kristu wamuka. Kunyange vari panzvimbo pavari ipapo vanogona kunge paine temberi inenge iripo kunyangwe maclassroom kana vamwe vaenda kusikoro kunyangwe mutende vonosangana imomo vachitivo Kristu wamuka vachipembera mamisha umu matakakurira isu vana mai vaimuka mangwanani vachikokorodzana mumavhiriji umu vachiti wamuka wamuka hande tinoona wamuka hande tinoona vachipembera kwazvo nemufaro mukuru vozosvika pavanosangana shoko rotaurwa ipapo vanhu tichisimudzirwa mweya vamwe vanopedza nekutora zvechirariro kana vachinge vapedza manje voronga nzendo dzavo dzokera
ko nyaya yenjodzi kaiyi mugwagwa
zvaunoziva samari kazhinji kunouku kunoita njodzi dzemumigwagwa saka minamato iri kungotumirwa kuna musiki kuti kuhuipi hwemugwagwa hungopombodzwawo vanhu vafambe zvakanaka
avo vanga vari Reverend Levi Kadenge veMethodist Church vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo avo vakatamiswa nehurumende kubva kumahombekombe kwetokwe mukosi mushure memafashamu emvura akaitika munzvimbo iyi. Tatanga nekubvunza vashumba kuti zvinhu zvakamira sei kuchingwizi.
Situation kunoku nhau yakungotinetsa inhau yehanzara ndo yatanayo chikafu chaimbouya chesocial welfare asi yezvino hakusisina chikafu saka nzara ndo yatinetsa.
Pane chikonzero here chiri kupiwa nehurumende kuti sei isasaunze chikafu kunzvimbo kwamuriwo?
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakabva vakasukuwo here ndo patakapedzisira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achiexplaina kuti takamira sei kuti urongwa uchazova hupi, nekuti vakasukuwere pavakauya vachitaura vachiti vamwe vachabva vamwe vachasara. Ndopega patakaona nhumwa dzehurumende dzichitaura nesu.
Saka vanhu vari kurarama nei kana muri kuti hakuna chikafu chiri kuuya ikoko?
Zviri kuitika ndezvokuti vanhu tinotongoita maricho kuendawo kumasetlers ndo varimi venzimbe vaya vanhu vatema ndo kwatiri kuinda tichindoita maricho. Vamwewo vanenge vanotorarama nekubata hove, vamwe ndokuti ndo zvinotoita kuti tirarame izvozvo. But chikurukuru kutongoti chikafu hakuna. Iye zvino tinotombotenda hedu nokuti mvura yakanaya, but yakanonoka kunaya. Saka chikafu ndo chiri kutotinetsa, chiri kutotitambudza ichocho.
Kune mvurawo here kuti mungakwanisa kuita zvemagadheni kuri kuti mvura yanaya zvakanaka?
Magadheni hakuna, hatikwanisi kuti tiite nekuti kwatiri kwacho tiri kure naRunde. Zvaitaurwa nehurumende kuti kana tichinge taenda tabviswa netokwe mukosi vatiendesa kuno kwatiri kuChingwizi, tichasangana namadiridziro. Hachisiri chokwadi nekuti tiri kure naRunde.
VaMilton Shumba mugari wekuChingwizi kumasvingo vanga vari parunare kuChingwizi kwakare.
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, bro. Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese ma sister. Doro tadira bazi ndafadza vari bazi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Ruvimbo Tsopodzi Musikana wechidiki akarodzwa iye asati abvazira. Muzvaretso podzi mumwe vevasikana vaviri vakawanikwa ivo vachitora hurumende vakaiendesa kumatare kuti pawanikwe ipo pachizopuwa mutemo unorambidza kuti vana varodzwe vasati vabvazira. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Ruvimbo Tsopodzi.
Aiwa nesiyo tinofara kupinda pachirongwa chenyu.
Ruvimbo, tinoona kuti uri mumwe wemadzimai vechidiki vakarodzwa vasati vabvazira. Ungatipawo nhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Alright. Akarorwa ndine makore 15. Akaitika kuti ndirorwe nechokuti vabokanana ndine mukomana achibva kuchikoro ndobva ngotidzokera kwavanga uri. Nemukomana uyu tanga tisingadanani. Kwakubva ndatidzokera kwandandiri nekuti ndandisina wekuti ndaitaurawo naye. Vanatetsu vakaedza kutaura nababa asi baba havana kuteerera. Izvi namwene wacho vakaedza kutaura navo asi baba havana kuteerera nekuti vanga vaine hashawo dzavo pachezvavo. Saka takatitanga kugara nemukomana iye asi rudo charwo panga pasina nekuti ndanga ndichiri mwana mudiki and tanga tisati tatombodanana endandisingatomude mukomana iye. Sandosakaita kuti ndipinde mukuroorwa ndichiri mwana mudiki.
Waenda kunogara nemukomana uyu zvakazofamba sei?
Ndakazoita number after 4 months. Ndaita number after 4 months. Mukomana uyu anga asingaende kubasa kuti ndidzokere kuchikoro anga asingade. Takagara kwacho kwangu kusina kunaka nekuti aindirova ainge abhuswa zvosofungwa kuti anokwanisawo ndita aingondiita. Kusvikira ndazoona kuti life yandikurarama haizivo yandaida haizivo yandiri kuda kusvika ndazoona anofesa baba vangu ndaudza kuti handakudzoka kumba ndopa wakazonditambira.
Pari zvino mwana aane makore mangani?
Mwana wangu ane 3 years. Mwana
tinoonazve uri umwe wevasikana vaviri vakakwanisa ivo kuenda kudare zvare pamusoro muchiti minyika iwanikwe iyo ichipa mutongo wekuti vana vasarodzwe vachiri vadiki. Zvakafamba sei?
Takasanganawo nemukana anonzi Beatrice ave neorganization yake inonzi Vutswa kubva angotitorawo bva tangoja inoorganization yake. Saka akazobatanawo neVeritas. Veritas yaona kuti vana vadiki vari kuroorwa vakanyanyisa. Veritas yangotoda vakadzi vaviri vanongomirirawo vana vasikana vanongopindawo mukoti vachitaurawo nyaya dzavo nekuti mutemo uchinjwa wakaiswa kuti vanaroorwe pamakore 16 asi iswe pamakore 18 kwabva tangopindawo inini nalavini tibva tangoonekwa tichingoendawo kukoti tibatsiridzwawo neVeritas.
Saka pari zvino unoona mutongo uyu uchizobatsira sei vamwewo vana vangangowanikwa vachizorodzwa vachiri vadiki?
Mutongo uyu unobatsira nekuti vana vadiki vanenge vasizokwanisa kuroorwa pamakore 18. Munhu anenge akuroorwa pa18 and 18 inenge wamachuwa nekuti 15 haukwanisi kusimudza mimba. 15 years inenge iri chiri mwana mudiki chaiye asiri kutomboziva kuti zviri kuenda nekupi zvichibva nekupi. At least ukaroorwa pamwe ne18 zvinenge zviri nani. Asi pamutemo wacho watakaisa tida kuti tiwane kutaura nevana vasikana kuti vazvichengetedze nekuti mukomana akangoti ada mwana musikana arara nemwana musikana ari below 18. Anoita nhumboramba kuti handikuroori nekuti wakaita kusvika pa8. Saka chakunonyediwa kukurudzira kuvana vasikana kuti aiwa mutemo waiswa zvizvirizvo zvinokuda kuti tirarai nevarume mirira nguva yako kusvika yakwana pa8 nekusvikisi.
Tinoonawo kuti wakadzokera kuchikoro, imbotitsananguriro kuti zviri kufamba sei pari zvino? Uri kuudzidza chii uyezve zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Ya, ndakakwanisawo kubhadhirawo kuchikoro. Ndikubhadhirirwa sikifees nemusikana anonzi Shamiso Madzivire ane organization yake inonzi Holding Home yaakatongotangawo manje manje. Saka akangonzwawo nyaya dzangu bvaabatwa batwawo nazvo nekuti ndainge kuti ndinodzokera kuchikoro akudzokera kuchikoro bvaangobatwawo nazvo bva atongoti ndinokwanisa kubhadharirwa sikifees. Saka izvinonzi kuti olevo yangu Oxford College zvichapo zvinyora next year November. Zvese zviri kufamba zvakanaka everything.
Shuwiro yako ndeyei mukupeta nyaya yedu iyi?
Shuwiro yangu ndanga chida kuita law so that ndinomirirawo vamwe vana vasikana vanhukadzi vese zvinovamirirawo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Ruvimbo Tsopodzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Oh, thank you very much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
And
ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvetsaona dzemumigwagwa takanangana nezororo reEaster iro ratiri muhurukuro yedu. Tine mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaGoliath.
Tinotenda nekutigashira.
VaGoliath, tinoona kuti nyika iri mukati mezororo reEaster. Ndonguwawo zvakare inoita matsaona akawanda emumigwagwa. Zvinhu zvamungaudzawo vatyairi pamwe nevanofambawo nedzimotokari nemabhazi.
Isusu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tinoti kuvatyairi, tinokumbira kuti vafambe zvakanaka nevabereki pazoro rino. Hatisi kuda kuti tisangane netsaona seyakabva kuitika iyi. Mazuva achangodarika, tirikukurudzira kuti vatyairi kana vachinge vaneta ngavataure nemapassenger kuti vabereki tichambozorora pakati, regai nimbozororai, handisi kuona kana kuti ndatinetei. Zvinhu zvinokurudzirwa. Tinoziva kuti vatyairi vazhinji havasi kupuhwa nguva yekuti vazorore kana vari pabasa, vanongoramba vachingoshanda svika vaneta, havasi kuchinjwa. Tikazvindo tsvakiridzo yatakaita. Saka tiri kukurudzira kuvaridzi vemabhazi kuti ngavapewo zororo kuti vanhu vaenda kunombotorawo befu vari kumba kana vari pamugwagwa, votsvaga anonzi relief driver anokwanisa kutuzodhraivha kana umwe dhraivha wavo asipo. Ende tiri kukurudzira vanhu vanofamba nemichovha nemaduta vanhu kuti vapote vachirwira kodzero dzavo pamugwagwa. Kana vakaona mutyairi achiita zvisina kukodzera, ngavayaripote panext roadblock kana kuti papolice station kana kufonera nhamba dzemapurisa. Ndinodayira kuti mapurisa vane makampeni avari kuita, avanenge vachipa vanhu tipepa tine mafoni namba dzavo kuti vapowo mafeedback yezviri kuitika mugwagwa. Takatopatina navo ende vari kunge vachidzidzisa vanhu nezvepamugwagwa.
Asi kavaGoliath, tinonzwa kuti ivo vamuri kuti ndo vanofanira kunge vachiudzwa nevatyairi kuti ndimbozorora ndaneta, ndo vanenge vachitokurudzira pamwe nekupesvedzera mutyairi kuti anga achitsika mafuta vakasike kuenda kunoona mhuri kana kunodya mafaro nehama neshamwari.
Tingati mapasvonda abvapo, tingati nedzidziso nekurudziro kumapasenja ese muZimbabwe kuti havakoshese upenyu hwavo, nekuti ivo ndivo vatinoti pachirungu mabreadwinners emhuri dzavo. Tiri vevana nanamai nedzimwe hama, vazive kuti upenyu hwavo hunokosha kuvana ivavo. Vazive kuti pavanenge vachifamba vanenge vakatomirirwawo kunzi mwana wangu ari kuuya, kana kuti adzima wangu ari kuuya, kana kuti murume wangu ari kuuya kwakati. Ende tiri kuvakurudzira kuti ivo vafambewo nenguva. Saka tiri kuvakurudzira kuti vabatirewo kana mutyairi kuonawo kana kumusudza kuti vamutyairi zvamakuita pakaemambodzora spidi.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vaGoliath nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinoda kukutendai vese vateereri Studio 7.
Manga makateerera kuna vatafadzwa George Goliath, vanove mukuru wesangano rePassenger Association of Zimbabwe. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao richinyunyuta nedanho rehurumende rekuda kuvhara makambani. Vagari vekuchingwizi vanoti hurumende yavafuratira uye vave kuziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzechirungu.